This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina chivabvu 19 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Vatangirai vatichipe mashoko kuZimbabwe yekuti havakuzwa zvakanaka vari kuhospital muSouth Africa, asi dambudziko ravo ragadziswa naana chiremba uyezve iko zvino vari muhospital vachirikavha zvavo.
Mutungamiri weMDCT vaMorgan Tsvangirai vanonzi vave kunzwa zviri nani mushure mekupinda muchipatara kuSouth Africa.
Isusu kwatiri Million Man March, zuva ratakachuza iri i25 May, zuva rinova reAfrica Day. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu, and we've decided semayouth takabatana nemamapoka ese ari mumusangano weZANU-PF tiimboungana tichiita celebrate mukuru wedu.
Vechidiki veZANU-PF vanoti gadziriro yavo yekuratidzira kana kufora iri kufamba zvakanaka. Mamwe madzimai echidiki ainge akapambwa kuKuwait anosvika muZimbabwe nhasi. Imwe ndege Egypt yodonhera munyanza nevanhu 56 nevatanhatu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato guru rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanonzi vari muchipatara kuSouth Africa sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Munyori mukuru webato iri vaDouglas Mwonzora vaburitsa mashoko kuvatori venhau vachiti mushure mekuitwa operation vaTsvangirai vave kunzwa zviri nani. Vakumbirawo mhuri yeZimbabwe kuti ipe vaTsvangirai nemhuri yavo mukana vekuti vanaye vakasununguka. Mutoro wedu wenhau weStudio 7 Blessing Zulu abata vaMwonzora kuti tinzwe zvizere.
Hongu isu takasiyana neZANU-PF inoti kana mutungamiri wavo akaita zvinodzimba zvoda kuhwandiswa hwandiswa, isu vaTsvangirai vatichipe mashoko kuZimbabwe yekuti havakuzwa zvakanaka vari kuhospital muSouth Africa, asi dambudziko ravo ragadziswa naana chiremba uyezve iko zvino vari muhospital vachirikavha zvavo. After a few days vachange vachizouya kuZimbabwe kuzotanga kushanda zvakare.
Asi kavamwe vaMwonzora vanga vachibvunza kuti ko vanogoenda kuSouth Africa sei, muZimbabwe hamuna here vana chiremba?
Vakanga vari kuna chiremba wekuZimbabwe. Chiremba wekuZimbabwe ndiye akavatumira kuenda kuSouth Africa ikoko, nokuti zvanga zvichipiwa kugadziriswa zvacho zvinogonekwa nachiremba ari kuSouth Africa. Saka vakatanga vapinda kuZimbabwe.
Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Mwonzora vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya yeMDCT, dare repamusoro reHigh Court muBulawayo nhasi rapabato iri mvumo yekuti riratidzire muguta reBulawayo. Bato reMDCT nemusi wechipiri rainge raendesa kumatare gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo uye mukuru wemapurisa vaAugustine Chiuri vachivapomera mhosva yekutyora mutemo nekuda kudzivisa kuratidzira uku. Mumapepa avainge vatura kumatare vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDCT muBulawayo vaJames Sitole vakati kuratidzira kwavo kwainge kwakanangana nekuda kuburitsa pachena kusafara kwebato ravo nekusafambiswa zvakanaka kwavanoti kuri kuitwa zvinhu nehurumende uye nyaya dzeuori. Asi mapurisa ainge aramba kuti kuratidzira uku kuenderere mberi achiti kumwe kuratidzira kwainge kwaitwa muHarare kwainge kwaguma kwoitwa mhirizhonga. Kuratidzira uku kuchatanga na 10 mangwanani kutangira paBulawayo City Hall kuchizopera palo Vengula Crawl muna Masocha and Love Avenue na tu dzemasikati dzemusi wa 28 mwedzi uno. Mukuseya nyaya iyi, Blessing abatazve munyore mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora.
Wongu taenda kumatare nekuti hurumende yanga yaramba kuti tikwanise kuratidzira musi wa 28 May patiri kuda kuratidzira tiri kuguta reBulawayo. Inenge iri demonstration yedu yechipiri. Saka vehurumende vamapurisa vanga varamba kuti tiite demonstration iyoyo. Saka taenda kukoti chimirirwa nemagweta edu wana Kolani Ngwenya vakomana vadii vechidiki vari kuBulawayo ikoko. Zvikanzi netare tinofanira kuenderera mberi nedemonstration yedu. Saka tiri kuenderera mberi nedemonstration yedu kuBulawayo tichitsutsumwa zvikurukuru nenyaya yemabond notes arida kunzwa kuZimbabwe nananeyo nehurumende yava Mugabe ini. Uyezve kuvatsigiri vedu veMDC tiri kuti munhu wese ngaauye kuBulawayo akapfeka skipa yake kana skepi yake yeMDC yered.
Mashamisika here nedanho ranga ratorwa nemapurisa here?
Hapana chichatishamisa nokuti pese patinoda kuita demonstration polisi inongoramba. Nokuti vakatyisidzirana musystem mao kuti kana zviri zveMDC unofanira kungoramba. Vari kuronga vezanu pevu chimachi chavo chaanoti 1 million men match asi hapana ari kuvarambisa. Asi kana ya MDC panorambiswa vanhu veMDC. Ndo yatoti pachirungu black apartheid.
Munyori mukuru weMDC TV Douglas Mwonzora vari parunare na Blessing Zulu we Studio 7 vari muHarare. Mamwe madzimai emuZimbabwe matanhatu nemumwe chete wekuEgypt vainge vakapambwa vasvika muZimbabwe nhasi kubva kuKuwait. Madzimai aya akatengerwa matikiti nesangano reInternational Young Women Christian Association rinotungamirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu amai nyaradzai gumbonzvanda. Nezuro vamwe vana vanonzi vakabatsira mukuendeswa kwemadzimai aya kuKuwait vakamiswa pamberi pedare. Vakamiswa pamberi pedare vanosanganisira vaJethro Madukuse, vaNyasha Bako naamai Lucia Makwangwa uye aive mushandi wepamuzinda weKuwait muHarare amai Brenda Avril May. Vana ava vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso inosvika madhora mazana mashanu asi vakanzi vapote vachienda kumapurisa katatu pasvondo. Mukuzeya nyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata mumwe wemadzimai aya Nancy Moyo.
Tiri kunzwa kufara kuti tadzokera tasvika kumba. Tinoenda veVoice of America nekuti batsira kuti aiwa tafamba zvakanaka tabva kuKuwait tikaenda Dubai, from Dubai tichiuya kuno kumba tikasvika tichitambirwa nemadelegates enyika yedu vachitiunza kunzvimbo yavari kuti kuitira kuti vatikansele nekuti taongorora kusina zvatakaitika here zvakaipa nekuti vatibatsire kuti tikwanise kuendera mberi neupenyu hwedu mune zvakanaka kuti tikwanise kuti kana kuti tifunge kusvita mabusiness or something kuti tingoenda tichiita forward. Asi hatigone kutenda namamanyaradzo navo vose vanga vachishaa rebehind the scenes ana baba Ngwenya nanamai Ngwenya kuti tikwanise tichivadzoka kuno kuZimbabwe mune zvakanaka svikedu mune zvakanaka.
Muri vangani vakwanisa ivo bva kuKuwait vachidzoka ikoko kuZimbabwe?
Isu tauya tiri 6 nhasi.
Iwe chii chawanga uri kushuwira chauri kufungidzira kuti uchatanga kuita kusvika kwawaita uku?
Ini shiro yangu yandinayo ndinoda kuita dental assistant kudzokera kuchikoro chaiko ndokana ndichifunga ndidzokere ndiita hangu dental assistant course ndotangira ipapo. Kana zviri zvemaoko izvi ndiri munhu anofarira zvekubika bika nditeka catering company kangu kanganenge achindibatsira paside chibika makeke ndichiita catering yemuchato zvichingoita zvakadaro Mwari achirufafadza achikomborera. Aiwa ndinoona chibudirira.
Zvizva ungayambirawo vamwe vangange vari kufunga kuenda kunoshanda kunyika dzakadai seKuwait?
Chandinoyambira ndechekuti hakuna chinhu chinonzi visa remahara. Tinokupa tengera tiketi. Tanga waenda panzvimbo kana kufonera embassy. Kune vamwe vakasara ikoko vasitorina mafoni kana kuzika kuti vari papi. Zvinova zviri zvinhu zvinosuwisa vanenge vakaenda waendeswa kuKuwait iwo wotorerwa foni wotorerwa zvese hauchisina kuti uriko uwanike kukwanisa kubatsirika kana kuti udzoke saka ukaenda wagara waziva ukavhunza vanokubatsira ndosaka maembassy ariko kunoku kuZimbabwe kuti utange wabatsirika kana waziva zvakawanda usati waenda
Mumwe wemadzimai ainge akapambwa kuKuwait Nancy Moyo ari parunare muHarare namaFlas Muhlanganya uye weStudio 7. Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vashora zvikuru danho rinonzi ratorwa nevanochera zviwanikwa rekuda kugumura vashandi vakawanda mabasa. Vakuru veChamber of Mines Zimbabwe vanoti makambani akawanda aremerwa. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMoyo.
Tingati ndiyo trendi. Iripo munyika zvinhu zvinoti kanganisa isisi kuti tirikuona vashandi nguva nenguva varikurasikirwa nemabasa saka zvinongoratidza kuti paufumi wenyika tange takatarisira kuti mabasa anofanha kuwanika asi tirikuona sector by sector trend iri kutaura kumining iyoyo ichingotenderera masectors ese akati wandei
asika vari kuti ivo chikonzero chiripo ndechekuti vashandi vanenge vari kudawo mari dzakati wandei uye migodhi yavo haisi kunyatsounza mari yakati wandei kunyange hazvo pakabuda mashoko ekuti uwandu hwezvicherwa zvavari kuchera unenge watikwirei
Tingatarisa nyaya yekutaurirana nyaya dzemari tinoona kuti kutoti pachirungu pacollective bargaining kana kumasectors akati one day mihoro haina kumbovhira yakwira kwemakore mairi kana matatu afura hatisati tawana nyaya dzekuti vashandi vanoda mari dzakawanda zvatiri kusangana nazvo ndezvekuti makambani agara ane nyaya yekutadza kubhadhara iyo mari iripo shoma yacho iyoyo saka hapana zvokuti vashandi vari kugumurwa nenyaya yekuti vari kukumbira mari yakawanda
munyori mukuru wesangano reZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare Vanamai vari kuyamwisa kunharaunda yeChimanimani kwabirirano kwakadziwa kumabvazuva kweguta remutare vari kufara nechirongwa chekuwanirwa zvekudya ivo nevana vavo icho chakaparurwa nesangano reUnited States Agents for International Development kana kuti USAID ichishanda nemasangano akaita World Vision, CARE neSafari. Mutoro wedu wenhaulo Idamu Moyo anotipa nyaya iyi.
Madzimai aya vari kuwanirwa mafunde uye hupfu hwekubika bota, mafuta ekubikisa uye nyemba dzekudya kuti vakwanise kuita mukaka wevacheche vari pazamu. Vari kupiwawo bota rekupa vacheche vari pasi pemakore mashanu. Vanamai ava vanoti chirongwa chekuwanirwa zvekudya ichi chabatsira vazhinji vakatarisana nenzara munharaunda yavo uye nekune mamwe matunhu enyika akatarisana nenzara. Zvichitevera mvura shoma yakanaya mwaka wapfuura. Amai Maida Mutsinzwa mumwe wevari kuwana rubatsiro urwu uye vanoti vakatanga kubatsirwa pavange vaine pamuviri.
Chirongwa ichi chinotikurudzira tinopiwa chikafu chinotipa vana vedu utano. Ndichine nhumbu ndaimwa maheu ndaifarira maheu emapfunde atinopihwa. Maheu acho anoita kuti ubare mwana akakwana akasvika. Saka izvizvi mwana wangu uchatanga kuzomupa porridge ane 7 months. Bota racho retisati mwana aite muviri adhikure pascale.
Amai Louis Tinape mumwe wevagare wekwabirirano vari kubatsirikana zvikuru nezvekudya kubva kusangana rekuAmerica. Amai Tinape vanoti kubva pavakatanga kuwana chekudya vari kuona mutsauko mukuru pamucheche wavo maringe neutano hwake.
Ndine mwana ane gore ne 9 months. Paprogiramu iyi yezveNSURE anobatsirika mune zvakanaka nekuti kubva pandakatangawo purogiramu yezveNSURE ndiri kuonawo machangesi mwana wangu wakutosimba simbawo.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi amai Rose Stole vanoti chimwe chikafu chavari kuwana vaive kutochipa vamwe vabvezera sezvo kuine nzara. Amai Privilege munorwei vanoti chekudya chavari kuora chiri kuvabatsira mune zvizhinji.
Nombatsira zvinomupa simba anogara achingomwa mvura yakawanda nekuti ndikabika poriji rake ndikarisa mafuta zvinomupa simba. Mapfunda aya ndikamatswa ndikamubikira sadza masikati ndomutsvagirawo muriwo ndoisa mafuta aya zvichiramba zvichitomupa simba mukurarama kwake.
Mumwe anobatsira munyaya dzezveutano muzvare Constance Nyajena vanoti nekuda kwerubatsiro urwu madzimai akazvitakura vanenge vaine utano hwakanaka.
Tisu tinobatsirikana nekuti vana mai vakazvitakura vanopiwa chikafu kunoku kuitira kuti utano hwemwana vaya vanenge vakazvitakura huoneke mwana achiumbwa zvakanaka. Kana mwana achinge abarwa mai acho anenge achindodya chikafu kubvira pa 0 kusvika pa6 months vozobva pa6 months kusvika pa23 ndivo vanopiwa chikafu.
Mukuru muhofisi yeUSAID mubazi rekuyamura vanhu kana kuti Humanitarian Assistance and Resilience vanoti chinangwa chavo ndechekuti vabatsire misha inosvika zviuru mazana maviri negumi neshanu mumatunhu maviri emuZimbabwe anoti Manicaland neMasvingo ayo akatarisana nenzara inotyisa. Matunhu aya anoti Buhera, Chipinge neChimanimani kuManicaland uye Bikita, Chivi neZaka kuMasvingo. Ndakamirira Studio 7 kwabirirano Chimanimani, ndini Lloyd Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa16065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Bambu ranga rakateiwa pedyo nemugwagwa muAfghanistan rauraya mumwe mukuru wemauto enyika iyi, General Abdul Basar Shewad, vanotungamira mauto E205 Corps mudunhu reKandahar. Zvinofungidzirwa kuti chikwata chakapandukira hurumende iyi chechiTaliban ndicho chateya bambu iri. Imwe ndege yeEgypt Air yanga ichibva kuParis kuFrance inonzi yadonha uye iri kufungidzirwa kuti yadonhedzwa nevanopfurikidza mwero. Ndege iyi iyo yanga ine vanhu 56 inonzi yadonhera munyanza yeMediterranean uye iri kutsvagwa pari zvino. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama vanonzi vazivisa nezvekudonha kwendege iyi. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America.
Tinokutambirai vateerere muchirongwa chedu pindai mudariro chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi tinamukoma Lloyd, mukuru wesangano reMutasa Youth Forum Trust. Tinokutambirai nemufaro mukoma Lloyd. Mutasa Youth Forum Trust iri kubatsira sei vechidiki?
Tinopa mukana kune vechidiki kuti vange vachiwana nguva yekutaurirana panyaya nechekuita nemagariro avo neupenyu hwavo.
Muri kuita maprojects akaita sei?
Tiri kushanda nevechidiki kubva muna 1998 panyaya dzekugadzira atingati mapeace clubs anova maboka atinoumba manharaunda kana kuti macommunities anoshanda pakuunza runyararo kuregererana uye budiriro munharaunda dzekwaMutasa. Zvakare tinoita zvirongwa zvinofundira vechidiki pamararamiro avo. Nengangoti munongoziva kuti upenyu hwakawobera vechidiki hakuna mabasa, satinovapa mukana yekuti vange vachiwana mari kubudikidza neyatingati mikando yekukandirana mari kana kuvakurudzira kuti vange vachiita maprojekt akaita sekupfuya nyuchi, ekupfuya huku, anokwanisa kungovararamisa kuti vasange vachizopinda mune zvinhu zvakaipa.
Mari mukuiona kupi munyika musina mari?
Hatinokurudzira kuti vechidiki kana kuti isu seMutasa Forum kushanda kwatinoita, tinotiwo vanenge vachida kushanda nesu, munhu umwe naumwe anosungirwa kuti anga achizobvisawo dhora rekuti anga ari memba rinobhadhirwa pagore pega pega. Ndo imwe yemari yatinokwanisa kunge tichikwanisa kuzoshandisa kuita maprograms edu.
Tinoda kuziva matambudziko amukusangana nawo.
kushaikwa kwemari nechallenji yemadhona yanonga kuti economic and political challenges zvakare tine mamwe macommunities atio tikatida kupinda kanharaunda dzatinoita kuti kana tichida kupinda kushandira tinogona kusangana nedambudziko rekuti vanhu vanogona kutitora sevanhu vari kuita zvematongerwo enyika zvinoi zvinokwanisa kuzodzosera vamwe vechidiki vanenge vachida kushanda nesu kumashure
tinotenda aiwa vateereri nguva ndoyaita shoma tosangana zvekare mangwana ini ndini Chioniso Jani.
Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship Tafadzwa Mukondo anoti vane mufaro mukuru wekupinda muchirongwa ichi uye vanoti chichavabatsira zvikuru kusimudzira bhizimusi ravo. Muzvare Mukondo ndemumwe wevechidiki veZimbabwe 60 vakananga kuAmerica mwedzi unouya kunoita zvidzidzo zvakasiyana-siyana pasi pechirongwa ichi. Muzvare Mukondo vachange vari paUniversity of Virginia. Ngati nzwe vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7.
Ndiri kufara chaizvo. I think mukana uyu is not given kune vanhu vakawanda. Vangopa maslot 460, yet 1,000 ndovakato apply. And kwandiri, I feel very honored kuti ndakasarudzwa out of 1,000 people. Ndichatonakidzwa chete. I'm very, very excited.
Kambani yako inoita nezvakanangana nevana. Sei wakafunga kupinda mubhizimusi iri?
Kambani yangu inoita zvekudistributa zvinhu zvevana, mabhodhoro evana, matoi evana, tichiita mumastoro. Izvi ndakazviita nokuti ndine vana vangu 2. Pandanga ndine nhumbu yekutanga, ndakatoona kuti muZimbabwe zvinhu zvandaida zvaitoshayika. Saka ndakangowana mukana wekutanga business yokudistributa zvinhu zvevana, because ndine vana vachiche.
Rakamira sei business pare zvino? Tiri kuziva kuti upfumi hwenyika hakuna kumira zvakanaka.
Tichiri kuongorora kuti chii chichaitika, because zvemari yeZim dollar bond zvakabuda 2 weeks ago, saka tiri kumboona kuti zvakamira sei. Zvazvagara zvichingonetsa already, because cash yange yakashota. So pari zvino vemabhizimusi tiri kumbotarisa kuti zvichafamba sei. Pachabuda mabond notes aya, I think ndopa tichaona kuti vanhu vanozvigamuchira sei.
Urongwa hweMandela Washington Fellowship uhu uri kutarisira kuti hukubatsire sei?
Kusangana nemaworld leaders nevanhu vane mabhizimusi akatokura already, I think zvichandibatsira nekundidzidzisa kuti ndiite sei nebhizimusi yangu, because pari zvino ikambani ichiri diki. Saka kuti ndikwanise kuti ite hombe, I think kusangana nemaleaders aya zvichandibatsira kudzidza kwavari nekundiudza zvekuita, uyezve pandinodzokera kuZimbabwe pamwe vanotokwanisa kundibatsira.
Muzvare Tafadzwa Mukondo ndemumwe wevechidiki veZimbabwe vari kuuya kuAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship vachitaura naNtungamiri Nkomo weStudio 7. Vechidiki vebato reZANU PF vanoti urongwa hwavo hwekufora svondo rinouya vachiratidzira rutsigiro rwavo kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe wave padanho repamusoro-soro zvichitevera kupiwa kwavo mvumo yekupinda migwagwa nemapurisa emuHarare. Vechidiki ava vanoti vachabatana nemamwe mapoka ebato ravo mukuita izvi. Asi vemapato anopikisa vakaita seMDCT vanoti mapurisa anobvumidza vebato reZANU PF kuita madiro aJorgina, asiwo vachiponeswa nematare edzimhosva vachimbunyikidzwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata munyori anoona nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasukuwere pamwe nemukuru wevechidiki muMDCT vaLovemore Chinoputsa. Tatanga nekubvunza vakasukuwere chavari kuda kuburitsa mukufora kwavo.
Isusu kwatiri Million Men March zuva ratakachuza iri i25 May, zuva rinova reAfrica Day. Isusu takatarisa President Robert Mugabe, tinomuona ari visionary leader, atungamira nyika yedu for quite some time, since independence kusvika patiri. Vakatanga kuitungamira in fact tisati taona independence, and right now kwese kwavaenda is considered an African icon. So kwatiri tiri kutarisa kuti aiwaka munhu anocelebrate ari mupenyu. And we've decided to see my youth. Takabatana ne mapoka ese arimusangano weZANU PF, madzimai, maho veterans, ma main wing, and everyone else arimo, ma beat, ma students. Timboungana tichiita celebrate mukuru wedu. But also, mukuungana kwatiri kuita umu, it does not necessarily mean kuti hatizivi kuti nyika yedu yakamira papi. We know the vision that is there, And the president's vision ndeyekutizoni an empowered society and a growing economy inotaurwa iyo through Zim Asset. And these are obviously some of my issues atinenge tichizoti takagara nevakuru tichionesanawo kuti notaba kupi tiri papi uye tiroda kuenda kupi.
Vachinoputsa mashoko enyu pamusoro peurongwa hwevechidiki veZANU PF.
Ini chokutanga ndinoti kutambisa kwemari, kutambiswa kwemari resources mashoma aripo kuunganidza vanhu chipemberera munhu asvika nyika pairi parizvo. Tinoti kutambisa mari kuti munhu awe kuwadza nyika, munhu ari kuita kuti munyika zvinhu zvisafamba zvakanaka anga achipembedzwa nekuitubirikidza nemachi yakadai, inova iyo iri kunzi ichishandisa mari yakawanda, mari yehurumende nemari yemabhizimusi akasiyana-siyana. Vamugabe kuona kwatinoita isusu ndepekuti havachamiririri anything chiri African, nekuti iko kurwa kwakaitwa hondo, kurwira kwakaitwa rusununguko kwaiva pekuti vanhu veAfrica vagare vakasununguka, kwaiva kuti vana vemuAfrica vadyidzane, kwaiva pekuti vana vemuAfrica vakosheze kana ingazi muchirungu demokirasi. Asi mabatiro aita vamugabe makore afuura ese anotaridza kuti hapachisina chimwe chine chokuita nekusumudzira hunhu kana ubundu hwemaafricans, hapasisina chimwe chete zvacho chinotaridza kuti vamugabe vanofanira kunge vachiremekedzwa. So ndinoona sekuti kwa kutambisirana nguva
vakasuku here.
Kana tichitaura nyaya yekuti zvoni tikuita machi, haisi chinhu chehurumende, chinhu chiri kuitwa nemusangano weZANU PF. Inini kuZANU PF Youth League ndiri secretary for finance weYouth League, ndinopedza gore rese tichiita kureiza maresources kumusangano wedu ufambe. Tiri vanhu vanokwanisa kuita self-funding kuita maprograms edu. Tine vanhu mumusangano medu mafarmers, tine vanhu vanoita zvemabhizinesi, and hazvikoste chinhu. Mabhazi ndiwo anoisa fuel owns vanhu panzvimbo. Saka makosi ekubva anzizvoni angachemwe nana chinoputsa kunzi auraya nyika imbori mari yaungaenya uchema yekuti tingatadze isusu kuuya pano tichipemba mukuru wedu wenyika. And then number two, nyaya iri kutaurwa yekunzi nova mugabe wedemokrasi. Demokrasi inouya through my election which we held in 2013. MTC ikadyiwa zvakanaka, so imwe demokrasi yauchazoda isingazogone kuitika muna 2018 patinoita maelections ndeipi?
Vachinoputsa.
Inini dambudziko rangu harisi pakuti mari yabva kugovernment kana kuti yabva kupi. Mari iyoyochero kana vachoripo vanokwanisa kuunganidza mari, ngaishandise kakubatsira vechidiki vari kutambudzika, ngaishandise kakubatsira zvinhu zviri kunetsa munyika, mazvipatara zvisina mari. Kana ZANU PF ichitova necapacity yokuita fundraise for maresources, let it fundraise internally kuti ikonomi yenyika ibudirire. Uye zvakare isusu tiri kuchema kuti aiwaka kuiyo nyaya yemachi ingava here nyaya yaingamisa zvinhu, ingava here nyaya yaingaita kuti vanhu vese titarise kuti pane zviri kuda kuitika.
Vakasuku here nyaya yekunzi vanhu vanomanikidzwa kuuya kumisangano nekuzombunyikidzwa?
Ko iye anoziva kumanikidzwa nekumbunyikidzwa kwokuuya vanhu kumisangano munhu weZANU PF here? Ukatoziva kana uchiuya unomanikidzwa kuuya kumisangano weZANU PF uri weMDC zvinofamba sei? Isusu tiri kuunganidza vanhu veZANU PF. Zvamunoziva imime kuti 2013 takawina election. It's not a matter of nengirikini yekuti ungazvirambe kuti vamugabe vati president. That is very clear. Sekuona kwatinoita zuva richibuda richinyura kuti vamugabe is the president of this country.
Vachinoputsa.
Nai akazikuwere vakatotitorerawo mukana uyu. Sevana veZimbabwe, sevechidiki veZimbabwe, kutisvisira kuna vamugabe kuti aiwa isusu tarwadziwa isashungurudzika nezviri kuitika munyika nokuda kweutongi hwavo. Sevana izvozvo dai vari vamugabe vatora mukana uno kundozorora pazvimba, kundogara pazvimba, vana veZimbabwe vachine simba vakwanise kuwana zvavangaita nenyika yavo iyi. Nyika inovamira nekuda kwababa vamugabe ivava vari kutadza kutungamirira. Sezvo vari muzukuru kudai, ndavandogara kumba vachirera muzukuru, vachitamba nemuzukuru, kuna zvinhu zvingafamba zvakanaka.
Zvidoiwo kana kuti unopopota ukanzi wapiwa mukana wokunzi articulate my issues, unopopota kuti hei ngavaende kumuzukuru. Zvapinda papiko nekurana nyika? Muzukuru ndewavo, unofanira kutongoita kuti makorokoto kwaita muzukuru. Hazvifaniri kunge zvichitirwadza izvozvo. Isusu vamugabe is the visionary leader. Zvekusora mutiudza nyaya dzaanotsvangira ivi mboitai zvokuti vamboenda kumadzimai kuti unotsvakawo kuti
munyoranana nezveupfumi muboka revechidiki muZANU PF vatonga ikasuku here. Manzwawo zvakare kubva kune mutungamiri wevechidiki muMDCT Valaf Mochinoputsa vari muHarare. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheround table na 8:30 PM apo tichatarisa nezvenyaya yechikafu nemararamiro ari kuita vanhu sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika. Sezvo nguva yedu yapera, timbotarisa musoro yenhau zvakare. Mutungamiri weMDCT vamogentsvangirai vanonzi vave kunzwa zviri nani mushure mekupinda muchipatara kuSouth Africa. Tabva tashuka kumagume chirongwa chedu anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiya mina ndimi yake mwakalele.